Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 6th, 2020, and this is Live Talk. I am Kev Stube.
And I'm Marvelous Mshanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials.
To join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can reach us for English at www.voazimbabwe.com, for Shona, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials and some companies linked to the ruling party.
The United States President Donald Trump has extended by 1 year sanctions imposed on Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa and his inner circle, saying the new government policies continue to pose an unusual and extraordinary threat to Washington's foreign policy.
President Trump said Zimbabwe has failed to reform since 2017 following the ouster of the late President Robert Mugabe. The Trump administration said the Zimbabwean government has arguably accelerated its persecution of critics and economic management in the past year, during which security forces have conducted extrajudicial killings, rapes, and alleged abductions of numerous dissidents.
But ZANU-PF and government officials say Washington is dancing to the tune of the Zimbabwean opposition and former colonial power, Britain. The opposition, however, says the Zimbabwean government has only itself to blame as it has failed to conduct free, fair and credible elections, state-sponsored violence and obey the rule of law.
The targeted sanctions were imposed on some ZANU-PF officials by the USA under Executive Order 13288 on March 6, 2003, following accusations of election rigging and human rights abuses. Some American allies also imposed similar sanctions on some ZANU-PF officials and companies linked to the ruling party and government. Yebo kambe zulukandaba lingalithona njani lapha ekhona endaweni zonke ke zomhlaba ezijiyeneyo. Namhla ke kuhlelo lwethu le-Live Talk sixoxa ngezithembiso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Lapha sikhuluma sibili ngabantu abalezikhundla ezikhulu kakhulu. Omunye sibulawa kuzithembiso lezi ngumunye uRobert Mugabe lomkakhe, kuzobuya labanye abaningi abakubutho. Njalo siyawazi lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa layo khonapho phela kuzithembiso lezi. Siboneke umongameli Donald Trump wakwele Melika esithi izithembiso lezi usengezelele ngomnyaka ukuthi zibe khona kweze ukuthi kulungiswe konke okuhluphayo kwele Zimbabwe. Uthi akulani nto esiyalungiswayo solokhe umongameli uRobert Mugabe wasuswa esikhundleni. Uthi ibutho likhahlameza uZulu, abanye abantu badlwengulwa, njalo kuningi kakhulu laba baphikisa uhulumende okwenziwa kibo. Uthi ke kukhanyazani sokuzalele ingwe khona ngale kwele Zimbabwe. So ngena kuhlelo ke sixoxeni sizwe ukuthi kambe kuhamba njani kwakhe lokho.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya yezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vemuhurumende yavo nenyika yeAmerica. VaDonald Trump vakazivisa ivo kutanga kwevhiki rino kuti vakange vari kuwedzera kwegore rimwe zvirango izvi, vachiti ivo hapana chasanduka munyika pari zvino. Vari kuti ivo zvinhu zvavakange vakatarisira kuti zvichasanduka mushure mekunge vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro muna 2017. Hapana chachinja. Saka vari kuti ivo hurumende inofanira kugadzirisa zvakawanda zvakadai sekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, kurohwa kwevanhu uyezve kurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto munguva yapfuura, asi pasina vakaonekwa vakawanikwa vachisungwa. Vanoti ivo zvakawanikwa zvichibuda mukomisheni yavaMontlante zvinofanira kunge zvichiwanikwa izvo zvichigadziriswa. Saka ndozvimwe zvanga zviri kutaura hurumende yavaDonald Trump imo muno muAmerica. Hurumende yemuZimbabwe iri kuti iyo yakabudisa zvinyorwa ichitaura iyo kuti yakakatyamadzwa nemamiriro akaita zvakabva kuno kuAmerica. Vachiti ivo nyaya yemasanctions iyi haifanira kunge ichipindirwa nenyika dzakadai seAmerica. Regai tinzwe kubva kunava mutodi veZANU PF vachitaura ivo maonera avo pane zvirango izvi zvakawedzerwa kwegore rimwe.
Zvinhu zvatagara tichiziva kuti ndo zvavataita nechikonzero chekuti vari kuramba vachitaura kuti kune nyaya dzemahuman rights hurumende inofanira kunge ichiita mareforms epolitics nemaeconomic reforms. Saka hazvitishamisi kuti vaextenda hurumende yeamerica yaextenda masanctions nerimwe gore. Tiri kuziva kuti opposition yemuno iri kukurudzira kuti masanctions iwayaramba aripo. Saka vakuru veamerica vakatrump nevamwe vanenge vasina chokwadi chokuziva kuti nyika tiri kufamba takamira sei, vari kuteerera chete opposition, havasi kuteerera hurumende. Saka kuwedzera kwavaita masanctions, kuramba vavo vachiita masanctions, achagara tichiti ari illegal, haasiri pamutemo. Hakuna United Nations yakatiisira masanctions, ibilateral issue yedu neBritain.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaEnergy Mutodi vebato reZANU PF vachitaura ivo pamusoro pekuwedzerwa kwakaitwa zvirango zvakatemerwa nyika nenyika yeAmerica. Regai tinzwe kubva kuna muzvare Gladys Hlatchwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaurawo mushure mekunge sekunzwa kwamaita vaMutodi vanga vari kuti ivo vanoita mabasa emapato anopikisa savana MDC ndivo vakakumbira zvirango. Asi regaitinzwe kuti muzvare Gladys Hlatchwayo vakati chii.
Izvi zvaitwa nehurumende yeAmerica zvinhu zvisingatishamisi, nekuti ndo zvatange tagara tichitaura isu vekumovement for democratic change kuti tinofanira kuti tiite mareforms. Nyaya dzekugadzirisa governance yedu muZimbabwe inyaya dzakakosha chaizvo, hadzina kukoshera nyika dzekunze asi dzakakoshera nyaya dzezvizvarwa zvemuZimbabwe. Tikatarisa isu kurohwa kushungurudzwa kunoitwa isu vebato rinopikisa, tikatarisa kurohwa nekushungurudzwa kunoitwa mabato akazvimirira macivil society organizations, tikatarisa kusungwa kuri kuita vanhu zuva nezuva tinenge tiri mumakoti takamira tichipa solidarity nevanhu vari kusungwa zuva nezuva. Kodzero dzevana veZimbabwe tikatarisa nyaya yesection 59 nyaya dzekuratidzira dzinova dzirimo mubumbiro redu reZimbabwe zvese izvi hazvisi kuteedzerwa. Nyaya dzemauto nekupinda kwavanoita munyaya dzepolitics, nyaya dze1 August dzakaitika kurayiwa kwevanhu, tikatarisa zve zvakare 2019 January vanhu vakaurayiwa hapana chakaitika. Kune makomishoni akaiswa vana Motland Commission vakaita marecommendations haana kuimplementwa.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna muzvare Gladys Hlatchwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo pakamira bato ravo reMDC panyaya iyo yezvirango, vachiti ichokwadi zvinhu zvinofanira kugadziriswa, zvakabuda mukomishoni yavaMontlante zvinofanira kuteedzerwa sechikumbiro chiri kupiwa neAmerica kuti zvirango zvibviswe.
Siyabona sibili nxa sikhuluma labantu aba kubandla leMDC bathi ke izijezo lezi kwenziwe kuhle umongameli Donald Trump ukuthi azengezelele ngomnyaka owodwa ukwenzela ukuthi engxenye kube lenguquko khonangaleke kwele Zimbabwe. Ukhala ngokuthi ibutho likhahlameza uzulu okunye okumalisayo, abantu ukuthi bayabhonkolwa sibili, ayikhona okokudlala lokho. So aphinde ethi njalo akukhanye ukuthi soke kwaba lenguquko kwele Zimbabwe selokhe ke kwasuswa owayengumongameli uRobert Mugabe esikhundleni. So ke uyakhala kakhulu sibili, bayakhala kakhulu abantu kwele Zimbabwe. Kuzobuya ke abakubandla leZANU PF bathi hayi lokhu siyakwazi ukuthi kuvela ngaphi, bahle bathi lokhu kwenziwa ukuthi ke ilizwe leZimbabwe lathathela abamhlophe umhlabathi. So ke bavele bama ngakhonoko njalo sibili bachaya phansi ngenduku bathi khonoko kwenziwa imelika lamanye amazwe akulunganga, so ke kumele kuguquke. So ngokufisa kwabo bathi konke lokhu ke kungani kuyabasinda okunye okumangalisayo. Siyabona ke ukuthi likhona endaweni eziningi, ningakhohlwa usixhuma ke, we are also on Twitter. Remember our Twitter handle is 27 VOA, enyangkhona the other one is VOA Ndebele. On Instagram, you can get in touch with us on VOA Ndebele. So let's get together, just exchange some views on those platforms. And we also have Studio 7 on Facebook. Then we've got VOA Shona and then VOA Ndebele. Kunjalo ke zulukandaba asisukeni sibaneng.
Ai warike itimbotari savari panopa Facebook page yedu ye VOA Shona ndirikuona makawanda chaizvo uyezve tinotenda nerutsigiro rwamunotipa zuva nezuva. Tina Alson Havana arikuti I'm watching you live from Zimbabwe Belvedere Teachers College. Elton Mafarari kwari kuti maswera sei kutete. Aiwa kunota swera zvakanaka mbongeni ncube and I'm watching you live from Portugal. Nyorai namba dzenyu timbokufonerai mupinde muchirongwa asi ndirikunzwa kuti tine munhu panharapa
nakuti. Yes, we've got our guest and that is Mr. Malaki Nkomo. He is a former member of parliament for Insiza South. He was representing the ruling ZANU-PF party. Mr. Nkomo, good evening and welcome to Live Talk. Ngicela kakhulu unjani Nkomo? Sicela ukuthi ungani uyaxoxebuka kancane ebantwini ngoba siyabazwa ku background. Ungani uyaxoxebuka kancane kwazithi singabe siba le interference. Kodwa ke yes. Yeah. So ke nazo ke izithezo zenotho lapha baba Nkomo. Nxa ukomfortable futhi ungafa ngesilungu. Kumbe sichaze ngesilungu sibili ukuthi sizwe ukuthi wena uthini ngakhona oku. So what's your view on this target sanctions in terms of U.S. President Donald Trump having extended these sanctions, Mr. Kopp?
What I don't understand now is I can say these people are calling for sanctions and what's supporting that Donald Trump is saying. I'm just wondering who they think is going to suffer from those sanctions. Once we have to look at a situation where it was people who are very poor in our community, people are supposed to be supported by the government. So it's a saying Donald Trump should actually put more sanctions on Zimbabwe. Who then are you targeting? Who do you think will be the recipient of these sanctions?
So now when we look at this issue, you know, Mr. Donald Trump is saying nothing has actually transformed, you know, following the ouster of the former late president, Robert Mugabe. So, and indications of that, some soldiers have been actually gunning down public protesters. So those are tangible things that people can see. So is Mr. Trump not truly reflecting what is happening in Zimbabwe?
I wouldn't say Mr. Trump is actually reflecting on what is happening in Zimbabwe. It was when people have to touch anything that has to do with soldiers, it depends on what angle you are actually looking at that situation. Because you see, if a soldier is called to come to go and count something, it doesn't mean that he's fighting the people. Let us look at the property that was destroyed. Let us look at the situation that actually transpired for them to actually try and defend the property and the people. So if for people to raise that today and say Zimbabwe should be given sanctions because soldiers did this and that, that is wrong information. And I should simply say calling for sanctions, it therefore means that you are saying people should suffer. Suffering for what? As Zimbabweans, we also need to be protected. Let us say I my property that should be protected. Who should protect me from that? From the hooligans? Who should protect me from these people?
Yeah.
It could be soldiers, could be police officers, could be anybody.
Ngesintu ke akufaka ngesintu nje ngamafutshane ukuthi izizezo lezi ubona njani okwenziwe ngumongameli Trump.
Umongameli Trump lapha intayenzi le imbi kakhulu ukuthi athena sesifaka ama-sanctions elizweni leZimbabwe ngezizathu and azipower ezokuthi kuthiwa amasosha asuke athi. Abantu asikhangeleni umumo oyabe ukhona ukuthi okubangela ukuthi kuze kwenzakala izinto ezinjalo kuyini. Thina sikhona ku-ground esasikhona sibona kusenzakala. Ngiyabona ukuthi izimota zatshiswa, ama-building adistroya konke lokhu ya. And abanye babethwele izikhali ezingaba ngamabhemba kumbe ngamahloka kumbe kuyini. Sebethwele lezi thina bebulala izinto zabantu. Endaweni enjana lingathi nxa umsebuya ukuthi azovikela. So kuthiwa khona sesikupha ama-sanctions ngendlela yokuthi livikele abantu ukuthi bangabulawula izinto zabo. It's not fair. Honestly, it's not fair. Let us be very fair on the situation. We can't actually say to our sanctions are you as a new Israel. Umuntu osehlupheka umuntu osehlupheka lapha umuntu elaqala endaba la ama sanctions. Asikhulume ngama sanctions ukuthi yiyo yini indlela e right yokuthi sikhale ukuthi izwe lethu lithi ama sanctions. Bayizwa indlela ehlele.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke Marvelous ungangena bona.
Aha, I'm waiting for my guest Mr. Tawanda Jokora of the MDC here in the US, so I'm sure we are trying his number. Oh, I understand he's on here. Makadiva Jokora.
Makadi tete Marvelous, makadi atere.
Ai watiri wadi mukati po pfungwa dzenyu here pane zvirango zvakanzi izvone America zvicha endera mberi kwegore kuna vamunangagwa nevamwe vemuhurumende yavo.
Isu se MDC sevana veZimbabwe tinongotaura kuti veAmerica pavakaita zvavakaita vanga vaona zviri kuitika muZimbabwe. Vanhu vane embassy yavo iri muZimbabwe inenge ichiona kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe, mahuman rights abuses ari kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Vanenge vachizviona zvese izvozvo ende totozivawo zvakare kuti mwedzi yakapfuura iyo 5 months ago American government yakatumira vanhu vayo nhumwa dzayo dzikaenda dzikanoona dzikanotaura nevanhu pasi dzikanotaura nevanhu vehurumende dzikataura nemaopposition parties vakaudzwa zviri kuitika muZimbabwe. Vabva ipapo voona kuti inga hapana tiri kuchinja kubva pakaenda Mugabe. Vanhu vachiri kungourayiwa, vanhu vachiri kungopondwa mumugwagwa. Takazviona izvi zviitika musi waAugust 1 masoja achiuraya vanhu tichiona tose nyika yese ichiona. Takaona munhu akaita sakomanda vanonziva komanda Sanyatwe vachizonzi vakutowa zvirango zveupfumi. Tingacheme here pakadaro nekuti vanhu vakaurayiwa pare Zimbabwe nevana vasina baba nana mai vana vacho vakaurayiwa. Asi munhu akauraya akaonekwa, asi munhu iye haana kuenda mujeri, ari kungofamba nhasi, ari kungowana zvese zvaanofanira kunge achiwana. Saka izvozvo ndozvakakonzeresa kuti America izotaura kuti haiwa zvirango ngazvienderere mberi nekuti hapana chachinja muZimbabwe.
Maybe if you can just give us your comment in English, because we heard Mr. Mutodi of ZANU-PF actually saying it's the opposition who called for these sanctions. What's your view on the extension for a year on sanctions on President Emmerson Mnangagwa and some of his team in government?
There is no opposition that is called for sanctions in Zimbabwe. There is no sane person who would want anything like that. The MDC has never called for sanctions, will never call for sanctions against the people of Zimbabwe. It is ZANU-PF itself that has called for sanctions against Zimbabwe. They have not improved on their human rights record. When Emmerson Mnangagwa came into power, that was what he went all over the world telling the people, that he was going to change, that he was going to improve human rights. But what we have seen right now is an increase in the abuse and persecution of Zimbabwean people. We all remember what happened on August 1. Six people were gunned down in broad daylight. We saw the soldiers doing it, 45 degrees. Everyone saw it. Those people were innocent people, defenseless people. And the U.S. Government saw that. The ambassadors saw that. And the U.S. government actually told the Zimbabwean government that they want to see action being taken. Action was subliminally taken by the so-called Commission of Inquiry that was put in place by Emmerson Mnangagwa. But it turned out that it was just a child play. Nothing came out of that. Who was arrested? Those soldiers are still going about their business. Why is the families of the people who were killed are going without breadwinners? So that's exactly the point of contention here, that someone killed, someone murdered Zimbabweans in broad daylight. Six people were killed. In January, from January 13 to January 24, 23 other people were killed, and nobody is in jail for those murders. Mm-hmm. So that's what invites sanctions. not the MDC.
Thank you so much, sir, and stay on the line. We are told that we've got a caller. I caller to Ngubaba Umuzi Dube. Baba Dube, kunjani? Ngiyaphila, umthembo lawe?
Yebo.
Yeah, mthembo sithemba, akutsho ukuthi ungaphikona.
Mina ngiserandile
eJoburg. Yeah, akutsho ukuthi wena izijezu zenoto lezi esezingezelelwe ngumongameli uTrump, ubona njani konke lokho?
Azona azina problem ezoma bengasika nje kuyenza kuphela
nje. Ifoni yakho ngazani ikhitshiwe baba. So sicela ukuthi uhlale endaweni A1. Ubone ukuthi awuhamba hambi kwenze ukuthi sikuzwe kuhle. Ungaqhubeka khonapho.
Okay, manje yezwakala.
Yes, uzwakala khona manje.
Okay, shengisho ukuthi ukwenza kwakhona ngoba before le government eziyenza la manje uma siba ukho. So ijezo zethu kunesitshintshe kumele igovernment ishintshe nakwenza ngoba ama-functions ashintsha ngendlela abona meza ngakhona ngoba umhlaba unkumukele ukwenza abantu bahlukunyezwa right and left and right. So if bengashintsha ukwenza ayijezo zethu kezo zingashintsha but uma bengashintshanga kuzoba nzima ukuthi ijezo zethu ziphume.
Wena ufisa ukuthi kuguqulweni kwele Zimbabwe kwenza ukuthi izijezo lezi kumbe zesulu?
Kakhulu ma kungaguqula nje ukuhlonishwa kwamalungelo emajority kakhulu ngoba manje ungathiwa abantu abahlonishwa kukhangelelwa nje ama-civilization nje kakhulu laba abaphatha imbhobho lo ma ungaphatha umbhobho hhayi awena umuntu. So manje yabona ma ungahlonishwa nje bonke abantu bezingane ungabi nesosha ngabe nepolisa ngabe nenesi nje bonke nje abantu nje nalaba abasemakhaya bangasebenzenzi bephathwa ngokufana.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Mthembu Sithembayo, ube lempela viki enhle mfowethu, siyabonga kakhulu. Yes, so Mr. Dube here is saying that you know, people in Zimbabwe are concerned about human rights abuses.
Mm-hmm.
And if the government transforms and makes sure that there are no human rights abuses, maybe the states and other countries are going to remove the sanctions.
Mm-hmm.
But it says there's no change, absolutely no change in the country. Mr. Marai Nkomo, ungathi nakhona okukhulunywa ngumbusi ngubaba uMuzi uDube ngamafitshane sebeni?
Mina engami angizwisisi ebantwini ukuthi phezu kwento zonke abazikhulumayo lezi ama-scientists akaba yiyo yini indlela eyokuthi khona uma kulokunye abakubona ukuthi ngalongisile izwe lethu yikho lapho lo mbuzo khona ukuthi ukufaka ama-scientists izijezo zemoto kulungisani akubulale ngamandla la ilizwe lakhona.
So wanubona nzani kuyabhidliza. Yes, akuzwa kakhulu ungangena khona po mavula.
Vajokora, pane vamwewo vanochema chema vachiti zvirango izvi zviri kuwanikwa izvo zvichikuvadzawo vamwe nekuti vari kutiwo makurukota ehurumende mari vanoiwana zvimwe zvakadai vanozviwana munotii kune vanenge vari kudaro?
Ina handizive kuti zvinenge zvichibva nekupa hapana chiri kukuvadza vanhu kunze kwezvimwe zvamuchataura pamberi apo. Vanhu ma-sanctions atinawo isusu ma-targeted sanctions sekuti sanction rakapiwa Sanyatwe na Owen Machete Mudhangube sanction iroro rinokwadza sei nyika. It's a targeted sanction that is targeted against an individual. How then does it affect the livelihoods of other Zimbabweans? Maybe we should be talking about the sanctions that the Zimbabwean government, that Emmerson Mnangagwa has imposed on the Zimbabwean people. The sanction of corruption. Zimbabwe is losing $80 billion. It's lost $80 billion to debt because of corruption. The evidence for that is there. You read anywhere, you Google Zimbabwe's corruption, you will see that we have lost $80 billion. Can you imagine what you can do with $80 billion? Masipageti roads ari kutaurwa navachamisa anogadzirwa pasina kana chii ne$80 billion dollars. Saka that's the sanction.
I don't know. I think his phone got cut off. But we are hearing there from Tawanda Jokora of the MDC, led by Nelson Chamisa, based here in the United States. Literally just saying, you know, I'd asked him a question, Gibbs, that people are saying these sanctions actually affect the ordinary people as well. So he was saying, no, these are targeted, especially at those, and I think those that were added onto the list recently that are in the army, who were cited as being involved in the August killings by the Motlanthe Commission in Zimbabwe.
Mhm. Ye sizwa kutwa ke silo baba lafecwa ni ubaba unyoni. Baba unyoni kunjani? Ukhulumisana kumbe?
Tabitha manyoni.
Ye manyoni kunjani?
Hello sisi Tabitha.
Hello Murugeni.
Ai watiri wadi taurai stare nyu anzodzi yangu gibs anyatsunzwa noti anga anzwa kuti vama. Tinotenda manyoni muve ne weekend yakanaka uyezve happy international women's day nemusi wesvondo izuva redu madzimai saka muve nezuva rakanaka nemusi wesvondo
ndongotinotenda nemurese sibabu ichengetedze pacorona virus
ehe aiwa ndizvozvo gives the we have Tabitha manyoni who's in Harare. She says she actually wants all the people in cabinet to be imposed or to be on that list because she says you know the people in the government are happily living a good life. So it's better if they are all put on the sanctions list because that way maybe then they'll be able to look at what's going on in Zimbabwe. She says just outside their house there's a garage and there are cars that have been lined up for a few days and no fuel. And transport is expensive. EcoCash is not doing what it's supposed to do. The charges are exorbitant. Mm-hmm. So she says no, the sanctions must actually be increased and be have more ministers put on them.
Ye besi siwe kutwa kulo mlaleli kutwa siwe kutwa ke ifoni yake kumbe mbabu malagi unkomo. So let's go briefly back to Mr. Tsokora. So Mr. Tsokora, looking at the situation in Zimbabwe, just briefly, do you think the government is going to transform in one way or the other, and the MDC is going to continue calling for these sanctions? So can you clarify that?
Let me start by clarifying. The MDC is not calling for any sanctions. Zimbabwean government, Emmerson Mnangagwa and his corrupt ministers are the ones that are inviting sanctions upon themselves. There is no one in MDC, President Chamisa, Tendai Biti, or anyone, those that they are accused of asking for sanctions, nobody has ever asked for sanctions. They are seeing what is happening. And the other question Do we have any way forward? Is there anything that is going to change?
Mm-hmm.
I can unfortunately say to the Zimbabwean people, with Emmerson Mnangagwa and ZANU PF, I don't see anything changing. There's nothing that is going to change because this government has refused to work with the people, has refused to improve on their human rights record. They've also refused to fulfill what they told the people, that they will have zero tolerance to corruption. In fact, corruption levels have actually increased. We cannot, there cannot be any change in Zimbabwe when the government prioritizes things that don't benefit the people of Zimbabwe. You see the president having to get a private jet for 1.8 million. That 1.8 million could be, can resuscitate Parerenyatwa, can resuscitate Harare Hospital. But they use it, they end up using it for one person. So we have the money in Zimbabwe. We have the resources. We have the gold. We have the diamond. We are getting the money, but the money is being used, misused by the Zimbabwean government.
Thank you so much, Mr. Tsokola. So, kutwake ulo baba osekunga lapa Alfred Mkandla. Baba Mkandla, ungacho na njani?
Yebo, baba Mkandla.
Siya pila Mkandla, ungapuko lapa Mkandla?
Kaka, baba.
Ye, ungati nigegezi jesu ze notoles, wena ukubona kwa kosivi?
Ngokubona kwami iteko lezi baba, iteko zilungele iZANU-PF, ngoba iZANU-PF isukumeza isikhuzi sabantu sasezimbabwe. So ngokunjalo ngicabanga ukuthi lezi teziko iZANU-PF khona izofunda ukuthi ihloniphe ubuntu ngendlela yokuthi uma kulezi teziko ayisobe ikhona ukwenza lokho eyazithula.
So when uti umongameli Trump wenze kahle kakhulu.
Umongameli Trump wenze kahle kakhulu ngoba umongameli weZANU-PF ukhathela phansi izizalwana zeZimbabwe. Kuyinto esikhona lapha eSouth Africa asikuthandi ukuba la kodwa siyenza isimo saseZimbabwe esikhona.
Kodwa pho-ke udaba lolu lwezithezo zenotho luyaphetha ngani mfowethu?
Udaba lwezithezo zenotho ukuze lithethe ukuba umongameli Mnangagwa avume ukuthi aphume esikhundleni, anikeze omunye umuntu ezokwazi ukuphatha kahle umbuso waseZimbabwe engasekaphathe ngodlame. Ngoba khona manje uphatha ngodlame uMnangagwa, amabandla aphikisayo mayethi akhankasa ahlukunyezwa izizalwane zeZimbabwe mazithi zifuna ukwenza amalungelo azo ziyahlukunyezwa. Lathi sikhona lapha eSouth Africa masingena nje ebhoda khona lapha kuzoma-Facebook impahla zethu ziyazizwa ama-customs zithi sonke zonke zona zaya ziyahlukunyezwa ngenxa yakamongameli weZANU-PF.
Hayi ke siyakuzwa, phosela ukugcina baba 10 seconds khona.
Hayi lokugcina yilomele ukuthi umongameli waseZimbabwe akayithi esikhundleni kwizizalwane zeZimbabwe ziphile yabo. Yiso singakujabulela lokho.
Kodwa kulo muntu angapho ngokuthi iya nje isikhundla mzala pho ukuthi hayi nakhu tatani. Phela umbuso awuphakelwana njengagwayi phela.
Uyakwazi ukuthi awuphakelwana kodwa kumele akwenze naye ukuthi kumele acabangele abantu laseZimbabwe. Akwazi ukuthi abantu beZimbabwe kumele baphathe kahle ngoba umongameli obephatha izwele uRobert Mugabe ube ngcono kunomnyaka uMnangagwa useyivulele umnotho waseZimbabwe.
Hayi
ngombono wami uMnangagwa akathile omunye intambo noma kungaphumanga lona ibandla leZANU-PF embusweni, kodwa uMnangagwa akabhedele omunye umuntu ngoba yena uyehluleka.
Hayi ke siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungathelela kusasa.
Iyabonga
Mkandla, ube lempela vike enhle kakhulu mfowethu, ungakhohlwa ke lokuthi upheke phela inhloko phela udlela abanye.
Kuzoba kanjalo, kuzoba kanjalo mpela ngibeseona lapha ngibe enkonzeni ngibeyathandaza.
Hayi kulungile kakhulu, sithandazele lathi, sibongele kakhulu baba.
Siyathandaza kakhulu mpela nokuthi leli gcikwane le-coronavirus lizame ukuthi uNkulunkulu akuhambele mpela lingakuphasi.
Hayi siyabonga kakhulu, ungadinwa kusasa.
Yeah,
okay, bye-bye, Mr. Mkandla. So have a lovely weekend. Mr. Mkandla is saying that ZANU-PF should actually transform. He's saying, you know, these sanctions are not too targeted. They must be tightened to make sure that things work out very well. So then he says he's in a church right now. He's praying that the coronavirus won't affect a lot of people. We know that in USA, in Montgomery County here, where some of us live, the corona. There are three people that have been diagnosed of the disease. So, yeah. So
yeah, nobody is immune. Nobody is safe. But I'm getting to end up on a corona. As if I'm Mudesi, Dianz, corona virus kubva ku Washington ikoko aiwa muiwa nemuchiona program it's on contact but regaitende kuna vadzokora vadzokora mungaone pane zvingasanduka here mushure mekunge zvirango izvawedzerwa kwegore munoona kunge zano PF ichagara pasi here ichiona kuti ndepapi pavangagadzirise kana kuti munoona zvakamira sei
ndonzira yega yasarwa nayo zano PF kuti vagare pasi vataure nevana veZimbabwe vataure nevamwe mapato emuZimbabwe zvikuru sei MDC kuitira kuti zvinhu zvichinje muZimbabwe iyo yega ZANU-PF iyo vega vamunangagwa vatoratidza kuti havakwanise kuchinja saka dai vanga ari munhu anonzwira vana veZimbabwe tsitsi dai vachitongosiya zvavo basa he should just resign because he has failed.
Tiri ipapo pekuti resign munoona zvichiitika here tichitarisa bumbiro remutemo remunyika pari zvino rinoti iro munhu anowanikwa iye achizotora masimba munyika awanikwa avhoterwa
hapana chinovatadzisa kuresigna. We have seen it happening in all countries. It doesn't happen in Zimbabwe only. If you have failed, if you are seeing that you have failed, your economic policies are failing, what has it done? His monetary policy is just showing confusion. You know, unoona nasi kwaiti kune US dollar, mangwana kune Zimbabwean dollar, mangwana mari yako yange iri mubank million yawati iri mubank, yakunzi yama million yema bond. I mean, who would want to go and invest in such a country? All those are signs of failure on a leader. And the right thing for that person to do is to humble themselves. There's nothing unconstitutional about it. Anongotaura kuti izvi ndazvikoniwa izvi. Kosi yavanhu vanokwanisa kutonga nyika. Vatonge nyika kana achinzwira vana veZimbabwe tsitsi ndozvaanofanira kuita.
Mumbobata makadaro regaitimboverenga. Let me just read. Okay, and the caller. Hello, caller. Hello, caller. Ehe, tukutaura nani uye zve muri kupi? Taurisai mukoma, nhare dzenyu, nokuti nhasi pano pari kupisa vanhu vada kutaura nenyaya yezvezvirango. Nhare dzenyu imboedzai kana dzatadza tokufonerai zvakare. Tiri kutaura nani? Nhare dzavo dzaita
is a problem. And then I've got a question here, marvelous. Somebody by the name Senlekera wrote this on VOA Studio 7. He says, Mr. Tawanda Tokora is a former colonial master's puppet. Mr. Tokora, so I think you heard that, you know, this person is saying people like you are like former colonial master's puppets. So maybe assuming that you are in the opposition. So can you react to that? Because we cannot let this thing just filter without any responses.
Hey, ma sanctions ndo ari kukonzera kutambura kwevanhu. Kotovabvunza kuti ko 80 billion yatiri kuyataluza kusvika nhasi necorruption havasi kuiona here. Ndo zvinhu zvatinokwanisa kuita isu semaZimbabweans. Ndo zvinhu zvinokwanisa kuitwa namunangagwa nezanupf kuti ngatimisei corruption. Mari yese iri kubuda iyi neufirifiri ngaiende kunoshandira vanhu. Ndo zvatiri kungotaura chete. Saka ndaita munhu wekolo former colonial master puppet pakuti vana veZimbabwe vari kutambura. Vana veZimbabwe havana chikafu, havasi kukwanisa kuenda kuzvikoro. Nenyaya yezvinhu zvinokwanisa kugadzirwa ne 80 billion iri kupiwa nezanupf.
Thank you so much. And you can put that in English. 1 minute, I'll just give you a minute.
Yes, sir. I'm surprised that he's calling me a puppet of a colonial master. All I'm saying, and all the MDC has been saying, is saying the truth of what is happening in Zimbabwe. I've said, and this is there, anyone can check this up. We are losing over $80 billion, or we have lost $80 billion to date because of corruption. So if anyone has to be blamed here, it is the government, not the opposition, not myself. Because if we can correct that, that man is enough to get Zimbabwe back on track.
Thank you so much, and stay on the line. Sinoba bagi la pungkosi, Mtembo. Mtembo, kunjani? Baba Mtembo anguzwa ucecweni lakho unja Mtembo.
Hayi ngithi ngiyaphila.
Ye wena umthembo Mtembo lawe?
Hello?
Ungudube lawe?
Ye ngingudube
la. Abantu bamhlabathi abantu bakodube lapha batsha ufetja fetja la. So kodwa hayi kuhle ukuthi kuhle ukuthi sigcwale ko lapha mfowethu ngiyabonga kakhulu ukuthi ungena kuhlelo. So wena ukubona njani konoko kwezitheso zenotho esezingezelelwe uMongameli Trump?
Hayi mina ngibona kurayithi ngezinye indlela.
Chasisa ba.
Ngoba bona abantu izanye nangokwa anti yibo vela abafakela izitheso zomnotho. Okurayithi ukuthi yona isawuni iphume iphele elizweni yikuthi kuphele izitheso zomnotho. Njalo bona bazibona ukuthi vele icala balalo kodwa bafuna ukuvuma icala. Bengavuma icala nje sizakhitshwa. So wena kukho khona ukuthi bevuma icala, bevuma ukuthi bayabulala abantu, bayahlukumeza abantu abalandeli ama-human rights, imithetho yama-human rights. Kuyakuphela konke lokho.
Hayi ke siyabonga kakhulu ke. Ungadinwa kusasa Mthembu ube ne-weekend enhle kakhulu baba.
Hayi la ngiyabonga kakhulu ungena kuse.
Yeah, thank you so much. And I think we're joined by our third guest, and that is Mr. Pilufi Kaule of ZANU-PF. Marvelous, you can go ahead.
I worry gate timbo tora mkana uno kuti timbo verenga vari pano pa live yedu tsandaenda kuna vadzokora.
No, Mr. Kaule is on the line.
Yes, I heard you. Let me just acknowledge some of the people that are following us. Carrington Mangwiro tinokutendai, muri pano Fraser Chicks Nathan tinokutendai ndiri munotitsigira zuva nezuva tinoziva kuti data inodhura saka takamirira kutora vagaule tati timbo kuchingamidza ipano pachirongwa chedu vagaule tinokuchingamidza ipachirongwa.
Tipe
wofungwa dzenyu nezvakaitwa nehurumende yeAmerica yekuwedzera zvirango zvakatemerwa nyika kwegore kune mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vemuhurumende. Asi handisi kuziya, there's some feedback on your phone, either dzimai radio kana muine radio ikoko, there's something not
right.
Yes, ndatodzima TV.
Ya, chitaura izvi notatura kunzwi.
Nyaya iripo yezvirango izvi inyaya yandakaona kuti ndakaiona ichidzokorwa ichi ichiitwa navana Trump. Vana Trump ava ndikutaurirei vanhu vane kurwadzwa nenyaya kati vatora minda vari kuhwanda nezvimwe zvakadaro vechimbotaura zvezvizvi. Ini ndogara ndichitaura chinhu chimwe chete kuti avarunga nhasi vari kutaura zvinhu zvemahuman rights nezuro vange veri kupi vechikwidza mugare nyoro dzamabhiza vechimupa zvinhu zvakawanda maonera vanhu nenyaya yekukura hundi iyaya nenguva iyaya yekukura hundi iye zvino avana havasi kufara nenyaya yeminda chete ende nyaya yemasanishinza kuti tirambe tichitaura naye pamusoro penyaya yemasanishin inini handioni kuti zvinotibetsera isusu senyika yezimbabwe ngatitizitorei tiri nherera tiri kudzvanyirirwa nevarungwa vana America nevana Britain ndivo vanga vari kutidzvanyirira kuti havachi kuda haasi masanishins aya haasi masanishins avane agenda yavo agenda yavo linda masariro akataura zvakawanda kuti ava even maorganizations arimo nderegime change vari kuda kuti vanhu vatambure munyika varambe vachikonzeresa maproblems akadaro vanhu vatambure vozopedzisira vomhanya mastreet vechikuda kuura hurumende ndizvo pane regime change agenda ndiyo yana maamericans aya hakuna chimwe chinhu hakuna chinhu chii chakatadzwa Mnangagwa akavatadzirechi akavaitira chii chakashata Mnangagwa akauya akaita maelections akanakanaka maelections vanhu vacho vakaitwa peaceful elections kuti akanakanaka zvokuti takaronga zvinhu zvavo kuti kana kwapedza maelections kuti kwambotiwa masoja afurawani inhema kaidzodzo dzange dzirirongwa nevarungu vechishandisa vanhu vavo vari mukati menyika vanoshanda navo kuti vaite zvinhu zvakatata kudaro ende inini ndiri kuzviramba kuti vatengesi ava vanongora kuba vachitengesa vachishanda nemarungu vachitionzera masanctions vachikumbira masanctions nemhau kuti varungu vacho ivavo veyabhita nenyaya yeland iyo.
Mhm. Aiwa tinokutendai, rambai makabata. Tiri kunzwa kuti tine mutereri ari pano. Hello caller. Aiwa makadii, tichitora nani uyezve muri kupi?
Rutherford here in Dubai.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Muri kuzviona sei tinoona kuti America yawedzera negore zvirango zvakatemerwa kuna vaEmerson Munangagwa nevamwe nhengo dzehurumende yavo.
Aiwa, izvi zvaitwa naAmerica kezva hapana chinotombotyisa apa, chaimbotivhundutsa kana kushamisa panyaya yemasanctions iwayo. Vane masanctions ana kungouya kai. Akangounzwa zvaPF iyoyo after mushure mekunge patwa kodzero dzevanhu, nyaya yebundiro yemutemo yenyika haisi kuteedzerwa. Saka zvinondishamisa kunzwa vamwe vana vemuno muZimbabwe vana vakasvika chaicho vachibudza kuti hanzi inyaya dzevarungwa kutenga. Hapana, constitution ngaingoteedzerwa, bundiro remutemo ngariteedzerwe. Saka ndiyo constitution 7 years ago mutsomu 2018 bundiro remutemo hakatateedzerwa. Zvakaitwa ivo vabvata nevana veZimbabwe vese mumwe veZimbabwe. Asi constitution iyo yakuda kuchichinjwa manje nevanhu 90 vanomuparlamendi veZANU-PF. Hatingashandisa advantage yekuti nohwandwa muparlamendi ka toti taoda kuti tichitanga kuti taakuita matakutanga chima chimwe nemasanctions. Taakutanga kuita zvigamba, zvigamba pabundiro remutemo rene 7 years risati raimplimendwa, risati rashanga kushandiswa. Taakutanga kuti taakutanga kuita zvigamba, zvigamba ipapo. Ungatenga tozo yako munyowani mushopo utanga utanga kubvarisa zvigamba pasina kubvaruka. Hazviiti izvi. Saka ndakaita zvinhu zviripo tezvo zvemutemo vakateedzera zvakaitwa ne zvakapota masanctions aitwe matenga ana kungouya akaudzwa nenyaya yekushayikwa kwevanhu munyika nenyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu munyika. Itaidza mari izvo zvaaviti amakore mangani 6 years mumwana wevanhu hazvika kuti aviti. Ingave nyika iyoyo yekuti haina kana trace yekuti munhu ashayika aenda kupi. Ingave nyika yekuti vanhu vanopfuurwa, vanhu vakangotarisa nyika yese pasi rose yakatarisa, poshayikwa kana munhu wani anonzi asungwa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka masanctions aripo ayakai ngavangobvisa vangoteedzera zviripo, vakateedzera zvoda kuti zviitwe. Handione pane chinedambudziko ipapo. Vamunangagwa akutaura nezvaunzi vakaa vakachinja zvinhu vakachinja. Saka pana robato Mugabe chaitambona nachivaiwa mustreet isu vanhu vaishayika vachidii tanga tiine problem onawo Mugabe. Asi zvazonyanyesa vanhu kupfuurwa takatarisa, vana maienda kupfuurwa takatarisa, vanhu vachityoka makumbo takatarisa. Tochema tanzi masanctions zvekunzi masanctions hazvigadziriswe, vagadzirisa izvozvo zvofamba nemazvo chete chete ndozviripo. Maelection oitwa marisini asina mhirizhonga. Maelections anova iwo anosarudza asina kuti tizoenda kukonikoti zvatakaita muna 2018. Atino kuti tingauya tine masanctions aripo iwayo. Saka zvishamba zviripo kusvika iwo vagadzirisa, nokuti iwo vakuita zvinhu zvisina musoro katakazvitarisa. Vakapedza mari, vakadedzana mushange commission ikauya ikabuda zvakaburisa, vanhu vavakaiwa zvisina nemhosva. Asi tikungoona vanhu ivavo vachingofamba mutsviki, hapana kana wani atambosungwa. Asi unosunga munhu akuta demonstration mutown. Inyika rudziyiwe.
Aiwa, pana mukoma Fraser Chicks Nathan Sinianza, I agree with you Mr. Chipere. Asi maybe izikurenyira kupedzisira nderekuti zvii zvamungati zvinofanira kutanga kutoitwa izvezvi kana ZANU PF nehurumende yavamunangagwa ichida kuti zvirango izvi zvibviswe.
Aiwa, zvakada kukuite kodzero dzevanhu. Ngavasiye vanhu vanoda kudemonstrata, kudemonstrata vane zvinyunyuto zvavo vobuda pachena. Tochiziva kuti munhu haisi mhuka, munhu munhu wakangofanana naiwo. Ende vanofanira kungoziva ivo vamunangagwa yavo nezanupiefu yavo kuti nyika iyi vane vamwe vakatoisiyawo vasiri zanupiefu, kune vamwe vakaremara vasiri zanupiefu. Saka ngavabve kufunga kuti zanupiefu ndiyo pati yega inokwanisa kunge ichitungamirira nyika ino. Ende nyika ino chafanira kuziva vamunangagwa nezanupiefu yavo ndechekuti hatisi kuda vatongi, nokuti hakuna munhu anotongwa asina mhosva. Tiri kuda vatungamiri. Ngavatungamire nyika, kwete kutonga nyika. Vanogotitonga tine mhosva yavanotonga.
Tinotenda baba manyatsotaura, muchipedzisira muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka.
Yes. So before we proceed to other people, there's Spencer Musa, marvelous, who actually put a message on VOA's 27 page, that is on the Facebook page. He says, these sanctions are not enough considering the pain we have suffered in the hands of our own government. The way people are beaten by the police, killed by fellow Zimbabweans, isn't a joke. After that, they don't just care about the welfare of the people. They are just killing us. I don't know whether we've got a caller or not.
Yeah, I think we have a caller.
Yeah, what is coming like a caller? Yeah, what are you going to pick on for it?
Ngikahle baba ngabe ninjani?
Ngiyaphila ngikhuluma lwani?
Ukhuluma no Kingfisher.
Yeah, Kingfisher, akuthi ukuthi ibizo lakho lokho intwani mfowethu.
Brighton Ntini.
Yeah, so mu Brighton Ntini.
Yeah.
Baba Ntini, ubona njani Jesu zenotholesi?
Uma sikhuluma ngeziso zenotho, angiboni lutho olubi. Ekuthini ababulali abanqindezeli ama-groundist abayibona abacikele izwe phansi bayenwaywa uma bethe beshaba ngezijeziso ngoba izijeziso azisho lutho kulawo amangcwaba asebashiyile nentandane abazishiyile ezweni. Umbonakalo wabo mkhulu ngendlela emangalisayo. So uma beshaba ngezijeziso akusilutho lokho ngoba ayikho indawo mhlambe ebafanele kulo mhlaba. Ngaphandle kokuba mhlambe babe sesihogweni kumbe babe semajele kumbe banqanyulwa amakhanda wona la agcwele amanzi ngoba laba bantu bajike izwe elihle, izwe ekade linempumelelo laba izidi ngisho namanje lokhu beqhubeka befuna ukucindezela abantu. So in other words, izijeziso zenotho kuyikubazwisa nje okuncane kwalokho abakuzwisa abantu ababafisayo.
Awubona ke phosela ukugcina khonapho ke ubaba ugawuliza kuphendula then usihambele baba. Phosela ukugcina.
Yeah.
Yeah, phosela ukugcina khona.
Yebo, ake ngithi mina uma sibhekise kahle ababusi emhlabeni akade bengondlovu yangena, ababusi akade bengochitha igazi. Okwamanje sinabo uma Al-Bashir sebekhalile ngamasongo kasigonyela. Abanye ababusi sithola basela ekudingisweni. Kodwa ke thina abakithi ama-groundist ababe namangcwaba amangalisayo namanje nokhe besengeza amangcwaba wabo abakalitholi ithuba lokuthi bamele amacala wabo ngaphansi phambi kwenkantolo ezomthethandaba like International Criminal Court ibagwele, ibagezise, ibabhadalise, ibahlawulise ngobubi ababenzile ezweni nobubi ababenzile ebantwini babo. Okwamanje izwe balibusa ngenkani ngoba besesaba abantu. Okwamanje babusa bebulala ngoba bekwazi ukuthi abaphephanga futhi abathandwe muntu. That's why sizobathola ukuthi laba bantu bazenza noma yini to safeguard bona ukuthi ukuphepha kwabo yikuba abantu beqindezelekile. Kwabangacindezelekanga bayazi ukuthi umbuso wabo uphelile.
Sibonga kakhulu ke Ntini, ungathini kusasa mfowethu, eh?
Ngiyabonga.
Yes, so Mr. Ntini.
Unkulunkulu
yes.
Unkulunkulu anenzele kahle VOA ngokusakaza kwenu futhi nokusinikeza ithuba ngoba asikho enye istation esingathola lapha esizokwazi ukuthi sithi umbono wethu futhi ovulelekile nokuba describe sibachazi lapha ababulali ngendlela abangakhona ngoba badlula ngisho i-coronavirus.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu. So ungathi nokusasa ube lempela fike enhle kakhulu. So the last thing that you are saying there is we thank you Studio 7 for broadcasting the truth. He's saying really we are doing well according to him. So but what you are saying, the gist of his matter is, you know, the same people that were there when people in Matabeleland were killed by the 5th Brigade are still ruling today. So it doesn't matter. He says it doesn't matter whether you know, the world turns upside down and whatever. Those people should be punished. So now uba ugawule ngxenye ngamphendula. 1 minute baba gawule akumphendule umzwele lapho Ntini akhuluma. Sicela umphendule sibili mafutshane.
Yeah, ngithanda ukuthi ngithi mina okunye okukhulunywayo lokho yizinto nje ezingathi lokhu zibisele emuva kakhulu, ikakhulu xa kukhulunywa ngomumo nalowo khona akuna muntu batisho akuna muntu ulaya lapha eZimbabwe namanga odala afulunywa la namanga akukho inhlanganiso lelimele zodwa ezile agenda yaze regime change abafuna ukuthinta ukulumende ngendlela ngeAmerica abafuna ngayo amakhiwana lazi ngendlela akulalutho abantu abazondilela abazondela umhlabathi bazondela ukuthi but izolo kids babengaphi ngesikhathi esikurawundi ama-human rights abakhuluma ngayo izolo sokufa abantu abangu-seven abantu babekwakungasho bantu kwakuzinyamazari into ezazifa ngaleso sikhathi abahambe ngatshata le bangazikhulumela inikeza yabo la kwakuthiwa la
hayi siyakuzwa kakhulu sibongile kakhulu so he's saying that this guy is talking about the past.
Mm-hmm.
And so he mustn't perpetrate some kind of lies. Maybe you can go to Mr.
Jokora. I'm not Jokora. Sure if Mr. Jokora is still on the line. Hello, Mr. Jokora.
Oh.
Hello.
Yes.
Yes, mamuri kunzwa zvanga zviri kutaurwa nevamwe vabva panhare parizvina mino munogona here kutaura mukupedzisana nekuti akusvika kumagumo kwechirongwa chedu. Tanga tabvunza isu kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa iye zvine izvi kana iyo ZANU-PF ichida kuti zvirango izvi zvibviswe.
Zvakanyorwa pa ZANU-PF inozviziva takanzwa isusu Ambassador Nichols vachinyatsotaura kuti vakajekesera hurumende yeZimbabwe kuti kana muchida kuti zvirango zveupfumi zviende gadzirisai nyaya yemareforms gadzirisai mapolitical reforms maelectoral reforms nemaeconomic reforms sekunyorwa kwazvakaita padocument rezidhera nyaya yemahuman rights abuses ngavaregedze kuponda vanhu kuuraya vanhu mastreets nekusunga vanhu pese pavanenge vangovasunga tarisai muone zvine izvi mamdc leaders nemacivic society leaders anogara ari kungori kumakoti achingopiwa matrump upcharges avasingazive kuti anobva kupi vatungamiriri vemdc vaakutoita kunge vanoshanda kumakoti vanoswera vakagara kumakoti iyo inzira yezanupf yekuti mdc isaite chimwe chinhu panze kekuswera ichitsananisana nevanhu vari kumakoti saka ngairegedze hurumende kushungurudza vanhu nekurova vanhu nekuponda vanhu yoita open up the democratic space in zimbabwe and then we'll definitely see the sanctions being lifted. And I don't even know what they talk about when they are saying they are sanctions. America yacho yavanotinopa vanhu masanctions. Yakaita 229 million mugore ra 2019 muZimbabwe imomo. Iyo ZANU-PF yacho yakahaya kambani inonzi Ballard Investments, malobbyists ari imomo Washington DC imomo. Avanobhadhara over $1 million. They hired two other companies again, malobbyists. Saka na America ine masanctions against Zimbabwe. Sei Zimbabwe iri kubvumirwa kuya kuzoshandira muno kuzoshandisa vana veAmerica vari kuno nemakambani dzeAmerica. One of the biggest companies inonzi Trafigura iri muno muAmerica inoshanda nemakambanis eoil ari muZimbabwe. Saka vanotaura kuti masanctions acho ari kupi when America, the biggest country that they say is giving sanctions to Zimbabwe, is trading with them, is working with them, and is giving them millions every year.
Thank you so much, Mr. Jokora. I think on your part, imimi penyu mapeza, so that we are fair, let's get Mr. Gaule to just give us his last take as we wind up. We just have a few seconds, so Mr. Gaule, please give us 20 seconds. Can you round up on what you've heard everybody say about the sanctions moving forward? What is ZANU-PF going to do to rectify the situation?
I want to tell you something that is, we are not going to dance to the tune of the agenda of this white guy who are in Trump in America who want to pass laws for our country. We are capable to pass laws for our own country. And you are capable to manage our own affairs.
Thank you, Mr. Gaule. Time is up, Baba. Thank you so much, Sabangakulu. Sorry you are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, ZANU-PF Malaki Nkomo, former Incisa South Member of Parliament. Mr. Gaule, Billy Gaule of ZANU-PF, is a former Senator for Cholocho. And Mr. Tawanda Zokora, MDC North, America's Chairperson. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again on Monday. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. saying, have a lovely weekend.
I'm Marvelous Mflanganya. We are here in Washington, D.C. and saying to all the women listening out there, please Have a happy International Women's Day on Sunday. It's our day.